vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 24 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri nevasere 28. Rimwe sangano revarairidzi rinoda kuti hurumende ivajekesere kuti vanotora sei mari dzayakavapa dzemadhora ekuAmerica kubva kumabhanga avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe hwakwira kusvika pamakumi maviri nevasere mushure mekunge mumwe munhu afa kuBulawayo, umwe afa muHarare. Munhu akafa muHarare anonzi akabatwa nechirwere ichi musi wa20 mwedzi uno. WekuBulawayo anonzi akaendawo kuchipatara asiri kunzwa zvakanaka. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwakawedzerwawo kusvika pazviuru zviviri nezana rine makumi maviri nevana 2124. Vanhu vapora vachiri mazara mashanu ane gumi nerimwe chete 510. Nezuro chete vanhu makumi mapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi kusanganisira makumi masere nevatatu vakatapurirwa chirwere ichi munyika uye vanomwe vakabatwa nacho vabva kuSouth Africa. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti kusvika pari zvino vashandi vehurumende havasati vajekeserwa kuti vanotora sei mari kubva kumabhanga avo dzekubatsirikana munguva ino yeCovid-19 dzinoita madhora makumi manomwe nemashanu emari yekuAmerica. Izvo sangano iri rinoti zvave kuita kuti vashandi ava vabiridzirwe nemabhanga pamwe nevezvitoro. Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo riri kuwana mashoko ekuti vararidzi vakawanda vave kumanikidzwa nemabhanga avo kutora mari idzi dziri mumadhora emunyika uye nemutengo uri pasi kudarika wakatarwa svondori iroro wedhora rekuAmerica. VaMajongwe vanoti vamwe vave kumanikidzwa nevezvitoro kutenga zvavasingade kuti vakwanise kushandisa mari idzi. Vanotiwo vamwe vezvitoro vari kuramba kutambira makadhi ari kuiswa mari idzi, izvo zviri kuomesera vashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Vaimbove vashandi vehurumende vave pamhandigere vakapiwawo madhora makumi matatu emari yekuAmerica yekuti vabatsirikane munguva ino yeCovid-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Minyuto yedu iri kubva pakuti mari ichipinda mumabhanga, kune mabhanga mayakapinda mumaina kupinda ndopekutotangira ipapo. Pepiri ndepekuti $75 imbudzi ihukwe kana kuti imombe inoshandiswa sei hatisi kuziva. Vamwe vari kuenda vonzi tora isimende, vamwe vari kuenda vonzi mumastoro tora zvaunoda, vamwe vari kuenda vachinzi tinokupa mari iyoyo vochinja nereti yavanoda ivo. Kureva izvo kuti nyaya iyi haina kana kutombojeka, ine chikuru ndechekuti varairidzi ari kwaari $75 yacho yaapuwa yakuti ari kugokwe yakasiyana ne$75 iri kuchipinga, iri kwamurehwa yakasiyana ne$75 iri kubhinga, iri kukariba yakasiyana $75 iri pagutu. Saka ne $75 ngatinyazoziva kuti $75 ichi ndopati kuti hurumende nganyazobude pachena kuti chaizvo chaizvomurayiridza ari kupa $75 yechii. Tabva ipapo tikuti aimwe mudambudziko rekuti $75 yemuna June hatina kuiona, taona $75 yemuna July. Saka isusu tikuti kuti by now tingadai tane $150 nekuti pakataurwa dhiri $75 iri mai yemuna June chinzi kubva mwedzi uno tirevati kubva June. Saka tinokaunza kuti June naJulai, saka tirikutora $150 kwete $75 ekutaurwa nezvaivi.
Saka dambudziko riri paipi chaipo vamajongwe, kuhurumende here kana kuti kumabhanga nekutsanangura kwamaita uku?
Dambudziko riri kuhurumende, riri kumabhengi, riri zvakare panyaya yekuti hapana kunyatsotaurwa nehurumende kuti $75 inoshanda sei. Nepamusana pekuti pazvakataurwa navamutuli Ncube akaita sekunonzi muporofita ari kungopatsanangudzo dzatisingazivi kuti paanoti bhachi ari kureva bhachi rekupfeka here kana bhachi rekufukidzwa remweya. Saka pari zvino toti vemabhengi vauti hatiziviwo, iye muturi Ncube wacho nehurumende akahana kutiudza kuti zvikufamba sei. Saka dambudziko riri pakuti hatisi kutozivawo kuti nekuti vemabhengi vamwe vacho vatobvisa macharges ipapo, vamwe vatobvisa $3, vamwe vabvisa $2.50, vamwe vabvisa $4. Kureva zvo risati yasvika $75 yati kune vatoone $71 kare. Saka hatisi kuziva kuti hurumende iri vanyatsozvifambisa sei ipapo.
Saka mune urongwa here hwekuti munzwisise matambudziko iwaya kubva kuhurumende kana kumabhanga iwaya?
Chokwadi ndechekuti ndozvatotipa simba rekuti tinyore tsamba kuhurumende. Nekuti ndichikutaurirai izvozvi izvi, every time every minute maticha ari kubvunza isi vekupOSB, isi vekuCABS, isi vekustandard, isi vekupi, kureva izvo kuti mabhengi ega ega ari kungoita zvaanoda. Saka tikutoda nhaurirano yekukurumidza kuti $75 isati yadyiwa napongwe zvofamba sei. Nepamusana pekuti vanhu vaakufoswa vanochinja mari nereti iri pasi, vaakufoswa vanotenga gejo iwe usingadi gejo, umwe akufoswa vanotenga mazepunax iye asingadi mazepunax. Nepamusana pekuti zviripo ndezvokuti mari iri kugona zvokonzi yapera. Saka hapana achaziva kuti zvoitwa sei. Nokuenda sekunonzi maputa anodyirwa muhomwe, hatisingazivi kuti chaizvo chaizvo zvazvifanira kunge zvambofamba sei. Saka nhauriraro nehurumende tirikutoidawo. Saka dai takurumidza kugara pasi taonesana kuti toita sei nenyaya yekunetsa kwenyaya iyi.
Avo vange vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hurumende iri kukundikana kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus nekuda kwekukundikana kwayo kupa rubatsiro kuvanhu sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Panguva tange tiri pakati pelockdown yezvikamu zvekutanga, takambotaura nyaya yekuti hurumende ngaibatsire vanhu so that tinotodimbura the network yetransmission. Taifanira kuwana rubatsiro nguva iyoyo, hurumende yaifanira kutobatsira vanhu so that vanhu vanokwanisa kugara kudzimba. Zvatakaona nguva yapfuura pataifanira kuva takagara kudzimba nenyaya yenzara yange iripo, vashandi vamwe vasingakwanisi kusvera vakavharirwa kudzimba dzavo ivo vasina chikafu chacho.
Izvi mungati zvakakonzera dambudziko rei chaizvo?
Zvakakonzeresa kuti vanhu vakwanise kushandisa kana mari kupa mapurisa kufamba-famba nekuzvitsvagira zvimatsvamba zvokufamba-famba vachiedza kuti vazvibatsire, because inyaya yange yakutonetsa yange iri nyaya yenzara. Saka hatina kukwanisa kudimbura tingati transmission yange ichifanira kuitwa cut off nguva iyoyo kana yaifanira kutodimburwa ipapo. Takaregera chirwere chichingopinda mucommunity kumavasa, isisu tichiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvizvi mwe zvaifanira kuitwa semaonero enyu vamoyo.
Taifanira kuona kuti ma measures ange aripo aifanira kutovatsirwa kana angari ma measures okuti vashandi after 14 days or after nguva nenguva pamakambani vanofanira kuva vachitestwa. Taifanira kutera kumashure toona kuti makambanis ari kuzviita here izvozvo. Vashandi vari kutestwa here after nguva nenguva. Hazvina kumboitika izvozvo. Nekuwedzera testing yevanhu hatina kuzviita futi izvozvo. Kuma quarantine centers tangangosanganisa vanhu vari kubva kuze kwenyika vasvika nemazuva akasiyana siyana takasanganisa. Saka hatina kumbovhira tatedzera zvakadinyanyisei nyaya yekuti tirwisane nechirwere.
Asi vamwe nyaya dzamuri kutaura idzi inyaya dzamakambosimudzawo here pamisangano yamunoita nehurumende?
Pamisangano yakafuura yetripartite negotiating forum takati tinoda kuziva kuti vanhu muri kutaura kuti vakabatsirwa nehurumende tingati vulnerable groups ndevanani vari kupi? Tinoti ama evidence vanhu vakabenefita pa 18 million stimulus package yemakambani ndeapi makambani? Tinoda evidence.
Makapiwa here mhinduro nehurumende apa?
Kusvika iyo zvino hatisati tapiwa zvese izvozvo.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust Chitrest riri kukumbira chikafu chekubatsira vanhu muguta iri avo rinoti havasi kukwanisa kuona zvekudya kunyange kamwe chete pazuva. Mukuru weChitrest Muzvare Alice Kuvheya vanoti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka vachiti kusabuda kwevanhu mudzimba kuri kutaurwa nehurumende kwasvitsa vanhu vazhinji pakaoma. Tatadza kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo.
Chirongwa ichi ndechekutsvaga madonations akaita sechikafu chinosanganisira hupfu, muriwo, madomasi, mafuta, shuga, chekupeka, chekufuga chaicho kuti tibatsire vagari vemuchitungwiza. Iko zvino nguva ino yeCOVID-19 isu sevagari vechitungwiza tinorarama nekutengesa. Ndiwo mararamiro edu. Muchitungwiza hamuna kambani kwatingati tinoshanda. Nemanetsero ari kuita kuenda kuguta guru reHarare zvino hazvino zvinoti zviri kutishungurudza kana kuti zviri kuomesera vagari vazhinji vanokwana kusvika 10,000 vari kutadza kana kuisa chikafu chatingati 1 meal pazuva.
COVID-19 Helping Hand Initiative inodei
tikukumbirisawo kumativi mana vanokwanisa kutibatsira nechikafu chakasiyana siyana chinosanganisa mabasic food chero chamakwanisa kuti tikwanise kuwanikwa tichibatsira 10,000 families dziri muno muchitungwisa. Zvose zvamatipa tichawanikwa tichizvipa pachena uye tinenge tichifarira zvikuru kuti avo vanenge vadonata mukwanise kuwanikwa muchiuya musi watinenge tichipa muchiona mhuri dzatinenge tichibatsira.
Hurumende hapanavo here zvairi kuita kubatsira vana nevanhu ava vamuri kuedza kubatsira?
Tsumuno muchitungwiza hatina chatati tawana kubva kuhurumende. Nguva ino yelockdown taitotarisira kuti hurumende ichaiwanikwa ichitipa chikafu zvekushandisa zvaka zvinosanganisira masanitizer, mamaski iwayo ari kufanira kupfekwa nguva dzose taitotarisira kuti hurumende ichapa. Iko zvino tirikungonzwa kuti kune COVID relief fund muno muchitungwiza hapana watati tanzwa kuti aiwana. Saka taingokumbirisawo hurumende kuti dai yacherechedza mararamiro atiri kuita especially nguva ino yelockdown yekuti hapana ari kukwanisa kubuda kunotengesa. Saka hatina chatinacho chatataona kubva hurumende. Dai hurumende yakasika kutibatsirawo nechikafu tisati tafa nenzara. Ndosaka isusu maona isusu seChitrest tatoona kuti tikaramba takanyarara
isu tichizviti tinotungamirira vagari vechitungiswa vanosvika 1 million residents vanhu vanofa nenzara. Saka chikumbiriso chedu kumativi mana kuti tiri kukumbirawo chikafu che 10,000 families dzisiri kukwanisa kuisa sadza patafura nemhuri. Tine vana, tine nherera, tine vakaremara, ana gogo nana mbuya vasiri kukwanisa kuti vaone chikafu. Saka taikumbirisawo kuti vanhu dai matibatsirawo tikwanise kurarama.
Vanoda kukubatsirai vanokuwana ipapi uye sei?
Kavanoda kutibata munokwanisa kutibata paemail inoti chitrestdirector@gmail.com kana kuti panhamba dzinoti 071-332-03-5.
Avo vange vari mukuru wechitungwiza Residence Trust, Muzvare Alice Kuvheya, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Financial Gazette rinoti uremu hwedhora reZimbabwe hucharamba huchidzika kana richienzaniswa nemari dzekunze pamusoro pekusapindudzwa kwezveupfumi hwenyika pamwe chete nezvematongerwo enyika. ZimLife.com rinoti mushure mekushorwa zvakasimba nemagweta muZimbabwe pamwe nemasangano anomirira majaji muAfrica, mutongi mukuru Chief Justice Luke Malava varegera zvavakange vati vanoda zvekuti majaji ose atange avaturira mitongo yavo vagovapa mvumo vasati vatura mitongo iyi mumatare edzimhosva. Chronicle rinoti dare redzimhosva reWestern Commonwealth muBulawayo rambomisa kutongwa kwedzimhosva mushure mekunzi vachuchusi gumi nevaviri nemapurisa manomwe vambogara vasingasangani nevamwe kwemasvondo maviri mushure mekunge umwe wavo awanikwa aine coronavirus. Mubepanhau iri zvekare, sangano rinomirira vagari reBulawayo Progressive Residents Association raendesa kumatare edzimhosva gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo richiti harisi kubvumirana nekuchinjwa kwemazita emigwagwa muguta iri sezvakataurwa nehurumende. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko pa Washington DC apo rise baza regetango tsingo kukwadzisaiwo vashamarari vedu magadi magadiko
gadi pa Studio 7. Haye wavane Zimbabwe nyarirai zvenyu, nyika ichanaka gore ra 2023 nokuti ndinoona zvangu manyongonyira vari kuita eco cash masiwa achaona kuti zviri nani Zimbabwe aiite eco Zimbabwe. Ndiye munhu chete achaita kuti vanhu veZimbabwe vasunukuke, vanhu vanoziva kurana mabusiness avo pasina chitsotsi vochiti ranira nyika. Tokumbirawo kana mune nhamba dzavamasiwa mutipeo.
Vashamari veStudio 7 murisei apo? Hai, ndinosimba zvangu ndoitawo munyaradzo dzevanzi kuSouth Africa. Vezanupefu vatozvironga manje kuti oda kuvharira demo iri kuda kuitika yemusi wa31 iyo ndiva vatovhara ipapo vachida kuwedzera lockdown kutsikirira pasi. Ndozvavatovharira vanhu vava vakangwarisa zvisingaiti vava. Havaboni kana muputo chema wakwatiri kuita kana muZimbabwe. Shuwa tota dzichirudzuka kunyika kwedu shuwa. Ipa kuno kwacho vanongoruma hwani chaiko chaiko. Ai, zanupefu nyari zvairi kuita. Tizotoda titesei isu. Hapana zanupefu zvairi kutaura zvisina basa zvokuti kuda kutsikirira lockdown kuona kuzosunga vanhu vada kudemonstrata musi wa31. Kuona kuvasunga zvichinzi vachikora mutemo welockdown chete tozvava kutsvaka ipapo ndozvavakuda kuitsikirira pasi kuramba idzoka kumashure. Vanhu vanonziva kuti palockdown dzisiri kumashure pakuita sei vanorama nei vanhu kuzva kumarurama nekutengesa mavhenda anorama nekutengesa vazhinji vanozviremera mabasa avo emaoko saka vachaidya chiika vagari muzimba dzavo. Mbozakusinawo anaifamba panze anokwanisa kutenga chirewa vachakwanisa kufamba panze vaitengesa. Sanopief ngai kudaro. Siwandu to mnyara dzidziva zvangu ndipa SA.
Eva shamarari vese studio 7 yevose vari kuteerera ini ndinorwadziwa nekusungwa kuri kuitwa kakaitwa ngari fume navahopiwa zvino zvinorwadza kuti vatori venhau vanoshungurudzwa kudaro kuti vakataura chokwadi vanhu voteera nekudzimba vachishungurudza vachipwanya midziyo yavo zvinhu zvinorwadza kuda kunyararidza vanhu vanenge vataura chokwadi saka zvingori pachena kuti hurumende iyi kunyange vanhu vakataura nezveuori inovateera yakuvashungurudza kuda kunyararidza vanhu uye zvino kusungwa kuri kuita vanhu kuda kunyararidza vanhu kuti vasapinde mumugwagwa vachihwanda nechirwere chekorona zvino korona ichapera muchahwanda nei mucharambidza vanhu kuungana muchipa zvikonzero zvei kunyange kusina korona pane vamakambobvumidza vanhu vekuungana kunyange vachida kudemonstrata zvine runyararo hurumende yaibvumi
makadiko pastudio 7 apo vashamarari vese vana jonga kadimire ana blessing zuru anatanuka wande ndoda kungotaura hangu pamusoro pevakomana ava kutaura mashoko ekuti regai kuratidzira zvakangofanana zvakafanana hapana kusiri kufa kundoratidzira kwacho tikandoratidzira zvinenge zvakangofanana tikafurwa ikoko nekuti tinenge tichiziva kuti toda kusunungura nyika yedu kuti zvive zvinhu zvakanaka sezve tiri kuitirwa nezanupf zanupf nevanhu vayo ava kana yakonowa ngaingobva zanupf ngaibve nekuti tikarega kuratidzira hazvibetseri ivo vezanupf vanenge vachingoona tikuti zvinhu zvakanaka zvinhu zvakanaka ende vanoramba vachitonga kuti havabvipo ndodambudziko maisa kuratidzira vanobva vaona kuti haazvishuwa vanhu ava varwadziwa ende vari kugunununa nemabatiro edu kongavangosiyawo kave chidoko ava vanachamisa vambotonga wakakundwa wane zvinozikanwa zvinozikanwa pana usingazvizivi kuti chamisa wakahwina ndini hangu edisam pasouth africa
pamusoro ivashamarari nevateereri vestudio 7 ini ndini mudiwa zvanaka ndiri pano pamafikeni ndaida kutaura maonero angu zviri pachena vamudangagwa vatadza kutungamirira nyika badza remumwe harina ndima kamaoka riringa nzira mombe yekuronzerwa hapana chavachagona Mr. Mudangagwa vatadza kutungamirira nyika zviri pachena kuti vamudangagwa havana kubvira vavhoterwa nevanhu njuga dzavaremera ngavagadzirise nyika sezvavakataura pakutanga pa2017 pavakabvisa vamugabe vachiti vamugabe vanohuori hurumende yavo izvezvi ndoyatekeshera neuori saka vana vezimbabwe vari kuda kumabasa vana vakachema kuti vane nzara imumorova vana vakachema kuti tinoda zvekudya imumorova saka ndibaba vakadii vari pamusha musha hakuna kwaunoenda ndinokumbira kuti udyo imwi shitse kuna vamudangagwa kuti vana vezimbabwe vari kutambura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
mashoko anotevera anobuditsa pamire hurumende yeamerica pane zviri kuitwa nechina
gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vamike pompeo vari kushoropodza kusungwa kwamuzvinafundo munyaya dzemitemo Wazhu Zhangrun nehurumende yebato riri kutonga muChina reChinese Communist Party kana kuti CCP. Wazhu vanonzi vakatorwa pamba pavo nemusi wa 6 Chikunguru.
We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Xu Zhangrun for criticizing.
Tirikushushikana zvikuru kunzwa kuti Wazhu vakachengetedzwa mushure mekushoropodza udzvanyiriro wehurumende pamwe nekukundikana kweChinese Communist Party kubata zvakanaka dambudziko rokoronavirus. Wazhu vanofanirwa kuburitswa muusungwa. Munhu akataura chokwadi.
COVID-19 pandemic. He should be released. He was simply telling the truth.
Asbato re CCP haridi kutambira chokwadi. Vapombeyo vakati hurumende ya China yakatadza kutaura chokwadi pamusoro pechirwere cheCOVID-19. Nasi mazana nemazana ezvuru zvevanhu vafa pasi rose.
We need the truth. This is about science, not politics, and the Chinese Communist Party.
Tinoda kunzwa chokwadi, kwete zvematongero enyika. Bato re Chinese Communist Party rinofanirwa kutaura chokwadi pasi rose pane zviri kuitika panyaya ye coronavirus.
About this virus.
Pompeo vakati pasi rose harisati rava kuziva munhu akatanga kubatwa nechirwere ichi. Kunyange hazvo China yakati sangano reWorld Health Organization rinogona kuenda kunoferefeta matangiro akaita chirwere ichi. Vapambeyo vakati tinoda kuona kuti vanhu vakakodzera vaenda kunoita basa iri rekuferefeta uye tinoda mhinduro dzechokwadi kwete zvematongerwo enyika. Vapambeyo vakatiwo Beijing yakati yakazivisa WHO nezvekuputika kwechirwere ichi.
Now we know that's not true too. We know the WHO's country office in China reported the outbreak only.
Iye zvino tava kuziva kuti hachisi chokwadi. Tinoziva kuti bazi reWorld Health Organization muChina rakaburitsa nezvekuputika kwechirwere ichi mushure mekunge paburitswa mashoko neWuhan Municipal Health Commission.
Kusabuda pachena kweBeijing panyaya yeCOVID-19. Kurikuratidzawo pasi rose mavara echokwadi ebato reChinese Communist Party vakadaro vapombeyo. Uye kunyepa kweCCP kunoonekwa mune zvakawanda. Semienzaniso, vapombeyo vakati mashoko ekutsanangudza makamba emuZhenjiang ari kumanikidzwa vanhu vanopikisa Beijing kuti vagare sezvikoro zvekudzidzisa vanhu mabasa emaoko. Mitemo yekuchengetedzwa kwenyika inombuchikidza vanhu inoburitsa pachena kuti hairemekedzi mitemo kunyange hazvo Beijing yakavimbisa muchibvumirano cheUnited Nations cheSino-British Joint Declaration chinosungira kuti Hong Kong ipuhwe masimba ekuzvitonga uye kusavhiringwa kwekodzero dzevanhu. Vapombeyo vakati vanozviziva kuti vanhu vepasi rose vanoda rusununguko vachaona kuipa kweChina mukati mayo pamwe nekunze kwanyika iyi. Uye vanhu ava vachabatana senzira yekuchengetedza kuzvitonga kwavo kwejekerere kunoyamurawo vamwe vanhu pasi rose.
Ayo mashoko ehurumende yeAmerica anoburitsa paimire pane zviri kuitwa neChina. Kanobva kungosi bikru vakomana vaimba kare kare sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi maviri nevasere 28. rimwe sangano revarairidzi rinoda kuti hurumende ivajekesere kuti vanotora sei mari dzavakapiwa dzemadhora ekuamerica kubva kumabhanga avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Danono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.